This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musuwe shondo nyamavhuvhu 30 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tunatenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Kusawirirana kwehutungamiri hwesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kunotsemura sangano iri nepakati. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga rinoti kusainwa kwemutemo wemabasa nevashandi nemutungamiri wenyika hakuna zvikuru zvakunobatsira vashandi vari kudzingwa mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS ratsemuka nepakati zvichitevera kusawirirana kwehutungamiri. Mashoko atatambira anoti vatungamiri vanoti director wesangano vanga vari director wesangano iri vaSamuel Wadzai nechimwe chikwata vakatadza kuwirirana nasachigaro wesangano iri vaStanley Zvorwadza pakuti votora gwara ripi rekutevera muhondo yavo yekumirira vanotengesa ava. Kusawirirana uku kwaita kuti vavadzai nevamwe vavo vaumbe rimwe sangano idzva rinonzi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Tabata vavadzai kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Hatidi kunyanya kukutwa nzi kunetsana zvako, nokuti katara shoko roku kunetsana zvoita senge inyaya dzevanhu vari muorganization vanetsana, but haisiyo nyaya. Nyaya iripo ndeyekuti aita kusawirirana panyaya yeyatingati muchirungu strategy going forward kuti todila sei nenyaya dzokuti tibadzirise matambudziko ari kutasana nemavhenda. Ndinovimba kuti Zimbabwe yese inoziva maefforts akaiswa nenavhus, maefforts andakaisa ini as an individual ndichishanda ndiri kunavhus. Emu yedu yanga iri yekuti mavhenda akwanise kutengesa asingamaniswe nemapurisa ekanzu, kutengesa asingabirwe mari zvataiona zvaiitika. Ende mastrategies anga aripo anokwana kuita kana seitingati kana matatu. Ese mastrategies angachishandiswa pakugasa nyaya yemavhenda. Asi inini as a person and mamwe mateam members angu munavhusi tinobhiliva kuti hapana strategy inokunda engagement.
Saka dambudziko irori muri kurigadzirisa sei kusawirirana kurimo ikoko?
Kusawirirana kurimo ndingati kwatibatsira kukudza yatingati hwaro kana kuti gurupu riri kudzira nyaya dzemavhenda.
Saka neimwe nzira muri kuti here navhuzi yakutsemuka nepakati?
Tikati iri kutsemuka nepakati tinenge taita sekuti chairman mbichana. Tangokreata wemwe platform inobhiliva kuti aiwa ngati ingenje kana zvazoramba ndobva takuti takuita conference. Zvino tikangobata kuti conference chete. Hapana kana maefforts ekuti aiwa ngati ingenje nemacouncillors, ngati ingenje maMP, maMP tinavo kunzvimbo kwedu kwatinoshandira. Tongoti haziti haziti, ndinoona riri dambudziko iroro.
Saka imi platform yamaa kushandisa iyi inonziyi?
Platform yatiri kushandisa isi inonziyi Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, ZSET muchidumbu. Zvinongoreva kuti tinotarisira kuti munhu afanhi kuramba ari vhenda ba. Ngaabve pauvhenda ondoita inonzi pachirungu entrepreneur, otobatsira kutotsvagira mabasa ari kutadziwana navamugabe nevamwe vava kuwanisa vane veZimbabwe.
Avanga vari vasamelwa dzai vari parunare muHarare neStudio 7. Takundikana kubata vazvorwadza kuti tinzwe kudivi ravo panyaya iyi. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Rezibau rinoti kusainwa kwemutemo wezvemabasa nemutungamiri wenyika Robert Mugabe hakuna zvakunobatsira vashandi vari kudzingwa mabasa. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakasaina nechipiri chesvondo rapera bhiri rezvemabasa kuti uve mutemo, asi vashandi vanoti mutemo uyu hauna zvikuru zvaunoita kuvabatsira kuti vasarasikirwa nemabasa kana kuti vawaniswe chouviri kana vachinge vasiya mabasa. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Bankers and Allied Workers Union kana kuti Zibau vafarai Katsande vanoti nhengo dzavo dzinodarika zana dzakatorasikirwa nemabasa kare, uye makumi mashanu nemumwe vari pakati pevashandi makumi manomwe nevashanu vakamiswa basa nebhanga rebhangi ABC svondo rapera.
Ichokwadi tiri kugunun'una zvikuru zvikuru sei nebhanga rebhangi ABC rakabva kumisa vashandi musvondo rapfuura, vashandi vanokwana makumi mashanu neumwe chete kutaura 51. Asi pakati pemamwe mabhengi zve ndingada kubva ndajeketa kuti kune bhengi reAgribank rakamisa mushandi umwe chete, reNetbank rakamisawo makumi maviri nevana kutaura 24, Stanbic yakamisa vaviri, Swedbank ikamisa makumi maviri nepfumbamwe kutaura 29. Isu tichitarisa bhangi rebhangi ABC tinoriona sebhangi guru kwazvo nekuti rakatekeshera munyika yeZimbabwe, Botswana, Mozambique nedzimwe nyika. So tinoroona sebhanga guru kwazvo risingafani kuita makunakuna erudhuru ekungomuka rakamisa vashandi vasina mihoro kwayo kana kupiwa zvavangapiwa zvekuenda nazvo kuti vandoamba umwe upenyu patsva.
Asika vakatsande, tinonzwa kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasaina labor bill kuti uve mutemo. Munoona here mutemo uyu uchikubatsirai sevashandi?
Sevashandi mutemo uyu hauna kutifadza. Ndokusaka savashandi takanga tichiedza kwazvo kutaura navamiririri vekuparamende kuti vasvitse zvataitarisira kuti zvichatariswa zvichiiswa mubumbiro iri, zvatisanganisira kuti kana mushandi ava kumiswa basa neyatingati retrenchment anofanira kupiwa zvimwe zvezvinhu zvakaita serelocation kuti akwanise kuenda kwaanofanira kuzondogara, opiwawo dzimwe mari dziri pamusoro semasondo mairi akaitwa mutemo sekuti ndiwo mari yepasi inopiwa munhu, masondo mairi pagore raakashanda. Tinoona chiri chituko kumushandi chikuru nekuti mushandi ashanda makore 20 kana makumi matatu anopiwa kamari kasingamubatsiri muupenyu. Tobva taona kuti mushandi adzikiswa kwazvo.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe vaFarai Katsande vari parunare muHarare neStudio 7. Nekuona dambudziko rawanda rekuwanda kwetsaona dzemumigwagwa dziri kukonzerwa nezvipfuyo zvakaita semombe nemadhongi mudunhu ravo, vagari vekwachivi mudunhu remasvingo vakaruka zano rekusungirira zvikwangwani zvinopenya kana kuti mareflekta pazvipfuyo zvavo. Sachigaro vechivi Rural District Council uye vari kanzura weWard 31 vaKila Zivu vanoti vanoona danho iri richibatsira zvikuru sezvo vatyairi vedzimotokari vanenge vachikwanisa kuzenge vachiona mombe kana madhongi zvinenge zvakarara mumigwagwa apo vanenge vachifamba usiku. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Machii mune road dzinopfuura mahighway yakafanana nebike bridge masvingo. Mune highway inoti masvingo Bulawayo, masvingo Gweru, masvingo Chiredzi dzinopfuura nemachii. Saka mota zhinji vanhu vakawanda vari kurasikwa noupenyu manheru nekuti madhongi kwenguva rinoi inguva yekuti zvikuwa zvaakungofamba zvega mumashanga. Saka zvinotsikwa vanhu vorasikwa noupenyu hwavo isi torasikwa nezvikuwo. Saka takaona kuti sezvo pasati pane chirongwa chehurumende chekuti chiite fence mumarodhi, tingaita sei kuti tiraramise vanhu vanopfuura nemachivi pamwe chete nemombe nezvipfuwo zvedu. Tikafunga kuti mombe dzedu ngatisidzisei mareflectors kuti vanotsvaira mota manheru vaone kuti apa pane mhuka kana kuti apa pane zvinhu zviripo. Tinoobserva zvipfuwo zvedu tichisevhawo light yamamotari.
Saka zvinenge zvichisungirirwa pai mareflector iwayo?
Anoitwa muhuro semabhera zvokuti akagadzirwa kuSouth Africa. Takaenda kuSouth Africa kwatakanogadzirisa kukambani inogadzira zvokuti mombe haidzinyiwi, dhongi haridzinyiwi. Rinokwanisa kugara kusvika dhongi yangofawo, kusvika mombe yangozofawo, richingori muhuro sezvatinongoitawo manikiresi edu avanhu.
Urongwa huu mati mausvitsawo here kubazi rehurumende rinonanganawo nenyaya dzezvipfuwo? Inzira inogona kunge ichitorwawo zvakare nehurumende kuti riiswe munyika yose?
Tati vachariizivawo nezvazvo patenge tichilonja, sezvo tambotaura kuti chembero yokwachivi yakabika magweza mwamuto, uye vanhu vokwachivi ndo vakatanga kukusha shuga vachifunga kuti inomera. Vahwa kunaka kwayo ikarega zvayo kumera vasingazivi kuti inobva munzinde. Saka isu vanhu vokwachivi tiri vanhu vokungoisa, tinongoisa zvose zvose vamwe vozotevera.
Avanga vari tsachigaro vechivi, Rural District Council vaKhila Zivhu, vari parunare kwachivi kwakare kumasvingo neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Tatenda Muranganwa, vanoshandaiwo nesangano reZimbabwe Youth Housing Cooperative Association vari munyori mukuru ikoko. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Tatenda.
Aiwa, tinozvitenda zvikuru, makadii vateereri.
Aiwa, tinovimba kuti vateereri vedu vari nani. Mukoma Tatenda, mungatiudza kuti sangano reZimbabwe Youth Housing Cooperative Association iri rakaumbwa riini uye riine chinangwa chei chaizvo?
Chirongwa cheZimbabwe Youth Housing chakatangwa icho muna January 2014. Urongwa hwanga huripo huri hwekuti titi kuti vechidiki vawanewo nzvimbo dzekugara muZimbabwe yedu yanhasi iyi. Saka zvamunoona, takasangana vechidiki vanobva kumabasa akasiyana-siyana kuti tiwane mukana wekuti tikaungana tichishandisa zviruzivo rwedu zvakasiyana-siyana tingabude nechinhu chakanaka sei chekuti vanhu vawane pekugara.
Makatanga muri vangani?
Chirongwa ichi takachitanga tiri vatatu. Myself Murangana Watatenda, chairperson wedu anonzi Rainus Mauta, mumwe anonzi Katevera Kipati. Tadaro takazotorawo vamwewo maboard members avatinoti kana kuti macommittee member vanokombweza atinoti maportfolio akasiyana-siyana, newe legal uye wemitemo watinoti fungai kimwa murombe, neoso wemarketing wekutengesa singi yatapera, neuyezve anongorora nemaakaunti edu mabooks ari kukpng anonzi Minyeti Sambo. Uyezve tine mumwewo anoongororawo zvakaitawo zverisk anoongorora tina anonzi Proctawo. Saka takabatana takadaro. Uyezve tine injiniyawo anozita achitarisawo maprojekti edu.
Munenge muchitenga sei nzvimbo dzekuvakira?
Right, zvatinoita manje ndezvekudaiwo. Isu tinotsvaga iye yamunoti private land from vanhu vakawanda vanenge vane lendi yavo vari willing kuitengesa. Tinotsvaga lendi inenge yakati kurei inoita kuti kana tichinge tazenge taibata toichinja tochiita yatinoti macluster housing, nekuteya kuti vechidiki vawane modern housing oro dzimba dziri maringe nezvamazuva ano, zvekuti vanhu vanenge vakagara vari munzvimbo zvayo isina kunyanya kukura asi inenge iri modern iri midin atinoti malow residential area.
Pane kumwe kwamakatombovaka here kana kuti muri kutotanga?
Tinotone atingati maprojekt aritori kufamba munguva ino yatirikutotaura uno. Tine maprojekti maviri emaHarare atakaita kuHatfield, kune yatinoti Hatfield phase one, then also we have got Hatfield phase two. Maprojekti aya anosiyana-siyana, anenge ane yatinoti aya maopen plan. Mamwe acho anenge ari ma3 bedroom, ane madouble lockup, mamwewo ari ma2 bedroom, ane masingle lockup. Also tine project kumarondera neimwe project kugweru. Saka zvinhu zviri kutofamba. Maprojekti ese ambataura anotori nevanhu, akatori kuzadzwa ese nevanhu.
Ko mari yacho yekuvaka munozoiwana kupi? Mine kutika panodiwa mari yakati wandei apa.
icho kwa dhunzo mafunzo yego. Mari yedu kuvaka zote atikuta. Tine ma dengi maviri atina kasamwaridzana nawo tikatadzira ukama wekushanda nawo.
Ndi api mabhenga ari kukubatsira aya?
Mabhenga atiri kushanda nawo tikushanda nemabhengi maviri tine CBZ neCAB.
Saka vechidiki vanozoona sei chouviri apa?
Right. Vechidiki zvavanozobenefita, vanobenefita nekuti iye vachange vakubhadhara dzimba dzavo nemari dzakashomeka uyezve nenguva inenge yakareba. Dzimwenguva tiri kutaura about 5 years. Nekutora about 10 years. Saka zviya zvazvinenge zvava kuita ndezvekuti paya paanga achinge achibhadhara mari yekurenta, apa mari iya yekurenta inenge yamari iri kubviswa kumobhizi neimba yaanenge akugara.
Mubvunzo wekupedzisira mukoma tatenda, vanenge vachida kukuonai vanoenda kupi chaizvo?
Right. Vanenge vachida kutiona tine maofices edu anowanikwa pakona paRobert Mugabe naSmith building yacho inonzi Exploration House. Vanowanikwa pa145 panhamba dzerunhare. Vanokwanisa kubata nhamba dzerunhare dziya dzinoti 04253533. Vaya vanokwanisa kusendawo atinoti maemail, vanokwanisa kusendera maemail patinoti admin@zaika.org.za.
dzokorai zvakare.
Right. Admin as in admin at zaika as in zyhca.org.za. Ndopo vanokwanisa kutumira veadministration vedu, vanokwanisa kutora matambo yayo vachivabatsira zvakaringana.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma tatenda nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, tinozvitenda kwazvo nekuti bvunzawo muchitikurudzira kuti vanhu vazive zvatiri kuitawo.
Manga makateerera kubva kuna Sachigaro wesangano reZimbabwe Youth Housing Cooperative Association, vatatenda muranganwa pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Nako kambo nguva yekuroora kubva kuna mushakabvo Brahim Abraham Chimbetu, tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yaperera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kusawirirana kweutungamiri hwesangano revanotengesera migwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kunotsemura sangano iri nepakati. Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga rinoti kusainwa kwemutemo wemabasa nemutungamiri wenyika hakuna zvakunobatsira vashandi vari kudzingwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Mavelas Muhlanganya uye.